takadzidziswa kutamba mutambo wetenesi namisana mebonde vaiuya kubva kuQueensdale vachiuya kumufakose high 2 pakavakwa matennis court akavakiswa nemafamilies ari kuamerica vakasponsa kuti titambo tennis vana vemufakose sezvo tandisina matennis court saka vakataura nemukuru wechikoro chedu ainzi Mr. Kingston Rudenya pamufakose high 2 pakavakwa matennis courts anokwana 4
totarisa imo muno muamerica mamave mukoma Julius muri kudzidzisa sei mutambo uyu
ndinoenda muzvikoro ndichidzidzisa vana vechikoro vachiuya tichiita masummer camps edu vachitamba kana iri zvikoro zvakavharwa tinoita masummer camp chikoro changu chetennis chandinodzidzisa inonzi Loudon School Tennis Initiative yandakatanga kuti ndidzidzise tennis chikoro changu chetennis chandinozviitirawo mabasa emaoko ndichidzidzisa vana vachiuya vachitamba tennis vabereki vachiuya nevana tichishandisa matennis courts emuzvikoro tichishandisa matennis courts eParks and Recreation vana kubvira pa5 years kusvika pa18 years vana vanenge vachiuya vekuprimary school nevose vekusecondary school vachiyati vadzidzisa tennis
mune zvimwe zvamunoita here kunze kwekudzidzisa tennis muno
tennis ndiyo yandakangobva ndichiita kuzimbabwe 1995 96-97 ndakashanda ndiri development tennis coach ndishandira tennis Zimbabwe sacoach wetennis tichienda muzvikoro kusvika 2000 ndanda kukocha ndiri kuwhite rhinos tennis club ndokwandanda kudzidzisa tennis tichitamba maleague nekutamba matournaments ekuzimbabwe
chii chakakukwezvai kuti munge muchifarira mutambo wetennis
chakaita kuti titambe mutambo wetennis tennis mutambo wakanaka wokuti unoramba uchingotamba chero wakakura unongoramba uchitamba mutambo wetennis uyezve chakanyanya kuti titambe mutambo wetennis unodzidzisa hunhu hwakanaka kugara nevamwe mune zvakanaka usingaite bishi nemheremhere mutambo unoita kuti munhu ukwanise kufunga zvakanaka nekugara wakagwinya wakasimba
saka basa renyu riri kutambirwa sei imo muvirginia mukoma Julius
vavari kufarira zvikuru kutamba tennis tinodzidzisa vanhu vose marudzi ose tinodzidzisa tennis yachona vese vanofarira mutambo wetennis uyu asi vamwe vanotomboti tanga tikambozivo kuti kuafrica kunotambwa tennis kune makoshi etennis saka taa tennis iri kwese yakatekeshera kwese
mune zvamuri kuitawo here kusimudzira mutambo uyu kuzimbabwe
kuzimbabwe tine chikwata chedu chinonzi mufakose tennis center tiri kuramba tichingoenderera mberi vana vachinotamba tichikurudzira chakaumbwa makore matatu apfuura chekuti tisimudzire tennis yedu munharaunda matakakurira saka tiri kungoramba tichingosimudzira tennis munharaunda matinogara tichibatsira macoaches edu kumabhadharira mari kuti vaende noita macoaches etennis anenge achida kuti aitwe international tennis play and stay takavabhadharira gore rakapera muna September makochi anokwana 7 kuti vaende vanoitawo kosi iyoyo takakwanisa kuvabatsirawo makochi zedu kuti tennis yedu irambe ichingotambwa kwatakabva isafe tennis nevana vari kutamba tennis vakutoenda kumatournaments vachinotamba tennis pachikwata chedu chemufakose vachienda nemakochis vana Rich Mumurape vana Razaro Manjoro vana Patrick Magwaro vose vari kuenda nevana vachinotamba na Martin Zuwa vana Derek Ndaramashe vose nana Kata Manuele vari kuramba vachisimudzira tennis kumusha tine gurupu edu emawhatsapp matinenge tichigara tichitaurirana kuti tennis yedu iri kusumukira iri sei munzvimbo yedu yemufakose yatakakurira
matambudziko api amuri kusangana nawo mubasa renyu
matambudziko nezvimhinga mupini zvatiri kusangana nazvo mubasa redu kana iri nguva yechando kwakatangawo chando kunoku kutoziva kuti hakusisina mabasa ekunze chero kwakapisa kwakanzi kuri kupisa mabasa ekunze kunenge kusina nekuti hatina zvivakwa zvekuti tinotambira mukati zvivakwa zvachona zvekutambira mukati zvishomanana munzvimbo mamunenge muchigara
shoko ramungasiyirawo vamwe vari kunze vane zvipo zvemitambo yakasiyana siyana
havanenge vane zvipo zvavo zvetennis kana zvemitambo yakasiyana siyana vanofanira kutozviburisa vasagarire zvipo zvavo vozviburisa kuti kana une chaunoziva unobvunzwa vamwe kutaura kuti ndinogona chakadai une kwaunoziva here kunotambwa mutambo wakadai so wobvunza nevamwe uchiona vamwe vanotokuudza kumacoaches mamwe anenge kuti macoaches pana uyo anogona mutambo wakadai so ari kutsvagawo kuda kuti atambowo paclub iyoyo kana ari kutsvagawo kuda kuti adzidzise vamwe uchinovhorontiya munharaunda yaunogara kudzidzisa kana wakasununguka usina kubatikana kumabasa ako aunenge uchiita uchienda uchidzidziso mucommunity imomo uchidzidzisa vamwe mitambo iti yakasiyana siyana kana uchigona tennis kana uchigona soccer kana uchigona volleyball basketball wakatoenda kuti unotamba nevamwe ndokuti vaziva kuti munhu anoziya zvakadai so uchinotambo nevamwe uchinodzidzisa vana vana vanenge vachitamba munharaunda maunogare imomo kuti mutambo vanhu vabva kuziva kuti pane munhu ane chipo chake chaanoziva usagarire chipo chako enda udzidzise vamwe uchiona nemamacoaches uchitaura nevamwe vaunoziva kuti ndinoziva zvakadai ndinoziva kutamba kana ndinogona karati kana ndinogona boxing kana wrestling kana ndinogona golf kana chess pane vamwe vanenge vane ruzivo rwevanhu vanenge vachiziva vanoitawo izvozvo zvaunenge uchigona.